Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachiri kungoita zvavaiita panguva iyo vanga vari paoperation yavo. Ukange uchifamba mukati menyika, mapurisa nemauto vari kungoratidza kuti vari kufambidzana.
Mauto anonzi achiri kungoramba ari mumugwagwa, kunyange hazvo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatenda kusiya basa kare.
Saka vanhu vaitira sakuti sekutanga-tanga pavachapoinda cabinet yavo icharatidza kuti hamunhu avachinja, munhu ari kuda kuti nyika ienderere mberi. Asi kutoita kwaaita kudzosa maminista izvi kana kuti haana chaanobatsira, vangatoratidza kuti havana kusiyana sereke nava Mugabe, pachine kuti ngati vangotora template yava Mugabe vavangodzosa zvainge ngaita izvozvo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi nevamwe vakatambisa mukana wekuti nyika ifambire mberi nekusadoma vanopikisa kuti vapindewo mudare ravo remakurukota. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vodzoka kumusha nemhuri yavo kubva kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mauto anonzi achiri akazara mugwagwa achitsvaga mamwe makurukota ane chitsama akatiza munyika, uye achityirawo kuti vanofungidzirwa kuti vanotsigira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti Mauto ari kuvabvunza zvitupa, kunyange hazvo dare rakambotonga kuti hapana munhu anosungirwa kufamba asina chitupa, uye vanonziwo vari kusecha motokari dzavo. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avo vari kushanya muZimbabwe.
Panhandare yendege kana muchipinda nekubuda, kwete kuti pabuilding asikuti muchipinda nekubuda munharaunda, Mauto achiri pepapo ndatobva kwaona zvangu manje-manje. Vachiri kungoita zvavaiita panguva iyo vanga vari paoperation yavo. Ukange uchifamba mukati menyika, mapurisa nemauto vari kungoratidza kuti vari kufambidzana, vachiratidza kuti vari kubatsirana basa. Kana kuti tingati isusu tofunga Mauto ari kuongorora mashandiro emapurisa, kana kuti Mauto anoita sekuti ari kuratidza mapurisa mashandiro anofanirwa kuitwa basa, kana kuti vanenge vachishanda vese vachiratidza kuti mapurisa anofanira kushanda achiita sezvanga zvichiita Mauto pamazuva apfuura. Asi munyika munoratidza zvamo kuti vachengetedzi vevanhu vari kushanda vari pamwe chete, vachizama kuti munyika munge murambe muine runyararo, nekuti maonero angu ndekuti hazvizokasiki kuti zvinge zvichigadzikana munhu.
Asi vachiri kubvunza here vanhu zvitupa sezvavanonzi vaimboita kare iwo Mauto anenge ari mugwagwa?
Zvinenge zvatibererei vaZulu. Ndinoona sekuti Mauto aakuzama kudzosera basa rechipurisa kana kuti rekuchengetedza zvemukati menyika kumapurisa. Asi ndine fungidziro yekuti namamiriro azvanga zvakaita panga pachiitwa iyo nhau yanga ichiitwa neMauto iyi, ndinoona sekuti Mauto haasati aane chivimbo kubva kumusorosoro. Havatita sekuti havasati vaane chivimbo chekuti vakasiya mapurisa achishanda ari ega zvechimbi chimbi. Mapurisa anogona kuita basa nemazvo semaitiro vechiuto kuti vanga vachiita ivo. Saka ndiri kuona sekuti panenge pachine iye kuya kwatingati kufungirana kunyanya-nyanya kubva kune vechiuto vakanangana nemapurisa. Saka ndoona kuti vatamba vachitombotishandei zvavo vese. Mauto anenge achingovapo akamira, haachanyanyoita sezvaanga achiita vari vega, varivo vanga vaakuita basa ndiro remapurisa, vanga vari vaakuita basa ndiro revasori vachita zvavo ravo zvakare rechiuto. Vanga vatoapfeka ese kuisa muMauto mabasa acho ese iyayo. Zvino izvi zviri kuratidza sekuti vakungosesekedza kuona kuti vechipurisa vangaite sei kusvikira vazenge vadzokana ivo vechiuto kuti mapurisa asvika paanofanira kunge achisvika mukuita basa ravo.
Ko vanhu vamanzwawo vachitaurataurawo mumakombi umu vari kuti kudii nenyaya yemauto iyaya nenyaya dzechioko umomo chinonzi changa chakuitwawo nemapurisa mumugwagwa?
Vazulu, nyaya iri muno munyika inonyanya kunetsa inhau yekuti isu tichitarisa sembongoro rine tichidai mauto akasika kudzokera kumakambu kana kumabharaki kwavanofanira kunge vari, asi veruzhinji nekuda kwekushungurudzwa kwanga kuchiitwa veruzhinji, vangava vanhu vanoita zvekutengesa, vangave vanhu vanenge vachifambawo zvavo nengoro dzemoto dzakasiyana siyana dzinosanganisira dzavo nekuzvityairira rega zvavo vari vashoma kozoita idzo dzinotakura vanhu vakawanda atingati makombi kana kuti mabhazi, vanga vachishungurudzwa nekuti nguva zhinji yanga ichiperera pamugwagwa vatyairi vachimiswa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vajoy mabhenge vanoshanda nesangano recrisis in Zimbabwe coalition kuchamhembe kuafrica vari parunare muHarare. Zvichakadaro vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaperekezela mupoko avo vaimbenge vaenda kunopotera kubotswana vanonzi vakadzoka munyika nezuro. Pakapidigurwa hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe nemauto vamupoko vanonzi vainge vari kujapan. Pavakadzoka vakasvikira kubotswana asi vanonzi nebepanhau reherald vakange vatyaira runhare kumutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa vachikumbira kuti vadzoke kumusha. Vamupoko vanonzi vakanzi navamunangagwa vadzoke kuti vabatsire mukusimudzira upfumi hwenyika. Hatina kukwanisa kubata vamupoko kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaMaxwell Saungeme vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kushandisa mukana wakakosha wavainge vawana wekuumba hurumende mubatanidzwa kuti nyika ibude mumadhaka mairi munyadzi zveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaSaungeme.
Izvozvo zvatatoita kuti tinoita maministri zvakawanda kudaro zvinoratidza kuti iwo vamunangagwa wacho nemafungiro aita vamugabe hazvina kusiyana panyaya yemakurukuta. Kwaita kakupana mabasa kwekuti vakomana makatibatsira kubvisa mugabe, makatibatsira kuita kuu, takupai mabasa. Ndo chekutanga chiripo. Chechipiri ndechekuti vaiswa maministri vacho vazhinji vana Patrick Chinamasa, vana Muchinguri nevamwe vese vanhu vatinoziva vakaramba vachivari makurukuta vamwe vatoo nemagore makumi maviri even anodarikidza vari maministri, vamwe vacho vatoinewo makore makumi matatu ne 37 years vari mugovernment imomo vachichinjaniswa kuti vaenda kuministri yakati vaenda kuministri yakati, asi vese tinovaziva kuti havana zvitsva zvavanazvo. Vamunangagwa pavakaita kuu vakabvisa vamugabe, vanhu vakafunga kuti vamunangagwa vachachinja, uye zvematauriro avakaita pavakagadzwa vakataura semunhu anga achiita kunge achachinja kubva pana vamugabe pane zvavazviitwa navamugabe, asi kutotanga kwavaita kudoma makurukuta vehurumende kwaratidza kuti havana chavakasiyana navamugabe panyaya iyoyo.
Asika vamwe vari kuti vamunangagwa havana zvavaikwanisa kuita nekuti kwangosara mwedzi mishoma shoma kuti paitwe sarudzo, uyewo vamwe vanhu vacho vavakapinza mudare ravo remakurukota vanhu vekuti vanenge vachida kuti vakavhoterwawo kakumatunhu avo uku vanozokwanisa kunge ivo vamunangagwa vachibudirira musarudzo dzegore rinoro.
Iyoyo ipoint, asi tikatarisa kuti dai vamunangagwa vanga vachitarisa semunhu akapinda pakutungamira vanhu vachifara kudai va munhu akuita zvakasiyana vamugabe, vamunangagwa vaifanira kunge vakazvitarisa kuti aiwa ndikatanga kuchiita government iri inclusive inewo vanhu vemuma mapato zvinotibatsira kuti ivo vatovhoterwe futi sezvanu pf neeven mamembers ma, ma, avepariamendi anodzoka. But tinoonawo futi kuti vamunangagwa vanga vaine mukana wekuapoinda maminista mashanu asiri mamp vaikwanisa ipapo kuti pamashanu ipapo vatoro kana hwani kana vaviri wemapato anopikisa, uyezve kana hwani vaviri vane zvokuita nemabhizinisi kuratidza kuti nyika vari kuchinja maitiro avari kuita. Saka izvozvo havana kuita. Chimwe chinhu chisina kunaka futi paministri yavo, nyange pavanga vachidoma vanhu vezanu vachida kuti vazodzoka. And muni wakazi wata kede isu chichona maitila kaita wanao mzimbabu ndio kutu madzimai akawanda kupara warume. Saka panyayo zora kwa hivyo hivyo ni waelengao chiti gender equality hiyo azina kukuda ipamu. Saka tono watu mpointi la waita makuru kutawo zese wango dorera ino nzo chungia dedu ya wana kutamisa wawizo za inclusivity. Zekuti ngati ito wakazi ngati ito wanu wanu bakuma wa mapato nichi. Saka wango wa hini mkana wakawanda saa omna kwa kutu wakwanza kuchinja zuni waite zakanaka. Asu watas.
Wana ushanza mkano.
Ah, wana ushanza mkano. Nukuti, wana wangu wakati arisira cha hizo, hizi mkatarisa wanana Facebook nijichi wano, hizi wana wae wakuru zira, wae wa supporter, wae supporter hizi ni mauto kuu ya wakaita. Wangu wakita aiwa wamna anga kwa waningu wane kwara ya suya nero wa mkazi. Saka wana wakita sauti, teku tanga tanga pa wacha hapu inda kabini, cha wachara tuta muna chinja, muna akuda kuti nikayende rembeli. Asukuto itakuwa ita kudosa hivi mama minister hizi kana kuta anacha anu batira kwa fatura zata wana kusia na sire kina wa mkabe pashiri mutingatu wangu utiora template ya wa mkabe kwa wangu kudosa zenge kaita hizo
imwe nyanji mnyanzi matungi rwe nyika wa Max Osongweme vachita wa rabari parunare ku Tanzania.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vapeta chirongwa chechitatu kana kuti phase 3 chekunyoresa vavhoti vakawanda kana kuti voters blitz chikamu chechina uye chekugumisira kana kuti phase 4 chinotanga nemusi wa 4 zvita. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mukuzeya nezvechikamu chechitatu ichi, tabata amai makarao.
Fezi yechitatu iri kufamba zvakanaka, takatarisa nemagarira atakaita kuti pane payakambotimirei. Zvakare kutanga kwayo kwakatinetsei nekuti kwakaita mvura yakawanda, saka hatina kukwanisa kutanga mazuva acho aifanirwa kutanga. Nzvimbo dzedu dzanga dzisingasvikike, mamwe matende edu ikasipane mvura pakati apa haina kunyatsofamba zvakanchida, asi iye zvino iri kuramba ichifamba hayo zvakanaka. Tinomaira kuti inopera mune zvakanaka.
Ko yechina iyi yamati iri kutanga musi wa 3 zvita
kutanga musi wa 3 December kusvika musi wa 19.
Munenge moenda kunzvimbo dzakaita sedzipi apa?
Nzvimbo dzese dzasara mumatunhu ese kana vanhu vari kuziva, iye zvino takuenda nzvimbo dzepadhuze nemadhorobha uko kwatinofunga kuti kunofambika zviri nyore. Takatanga nenzvimbo dziri kumucheto cheto kwemaprovhinzi ega ega, iye zvino takuenda nzvimbo dziri pedyo nemadhorobha kunofambika kune vanhu vakawanda. Saka tine chivimbo chekuti tichakwanisa kuwana vanhu vakawanda nekuti nzvimbo dzatirikuenda ndodzinogara vanhu vakawanda.
Tombotarisawo nyaya yemari, hurumende iri kukuwanisa here mari yamunoda yakakodzera kuti munge muchiita zvirongwa zvenyizvi?
Hurumende iri kutipa mari hungu semakumbiriro achiri kuita. Tinodaira kuti vacharamba vachingotipa mari yeizvo saizvozvo kusvika tapedza urongwa hwedu. Pari zvino hatina kunyunyuta kwakawanda pamusoro pemari.
Pane vamwe vekunzewo here vari kubatsira vakaita sana United Nations?
United Nations yakatibatsira kwekutanga sekutaura kwandakamboita. Iri kuramba ichitibatsira zvakare mune nyaya dzandakaita sekushambadzira kune veruzhinji izvi kuti DVR yakadini. Chii yatinoti voter education, vari kuramba vachingotibatsira. Zvakare vakatibatsira nekutenga mimwe mishina yatichashandisa patinzi netaakupepeta mazita esa chapa atichawana kubwa kumyereza kwa trukita panozo uya ya tingati mazitio zima vota zedeze wakati patila utenda seva uchati batila kumuzo chini pepeta mazitema maziteva nizitewa
isaka yato pinda mnika zese za gaziri kwa paseva yacho
yakato pinda mnika yakato gaziri kwa yakato sungi kwa yato niti installation yedi kwa matambo matamba nika chibata nza nizumi nchina shirikmo iyo yato mira yato umo
zaka hapezi kwa rini isu
zaka pera kuhundigati kutanga kwa anufi mba takinga takpezi
tombo tarisa wa mwae wa imboti tiliku uchikisi ziru kwa nema sabu kushaka daru daru tiliku tori kwa ama resit maama mboti maendesa kunema paza kakozira kuchiwa ungo rinyayai murukunzi kwa uti kudi parisini
awasa tiwa titi ndira parisini asista katarisika kutichieta zakari msangani nili napato ima tunke rikinika ya tunutuma political parties tombo ndwa kutinyayai chiku ende rambiri ere kana hiru kuende rambiri hiyo wano tipoma zano afe kutitini se kuchikisi zipo uko tino usfundi zira kutini mashombo na hiru kutire tenge tani msangano shakari ni maa mediwe matunge wenyika mapati matunge wenyika
mnuanzo ita msangano nao kangani hiyo wimezu matunge wenyika
tino ngwe ita msangano nao wakupatingi tango na utipane tango zikura kita kutitingu taura na honi nisharu tino ngwe danza ana tuanga zisina azo kumanya kuhuma ni kitu wanga zisika ngwe danza dame uya hiyo wakasangana uvi nishende kwa wanengwa sita wakasangana uvi nishende kwa wanengwa sita wakasangana wakati kumbira kututusangani tunungo sangana saka aminga titi ni nishigazi kututunufango sangana pakati ni pakati chongo te apupanengwa taitika chinche kututusangani tunungo sangana tu watatawa nye ya
chikumbiro che kupedzira mungati kutii kunewa nwasati wa nyorisa kushuka parishini
jineda kukumbiri sisa cha chose ndaka nila rezgo iti kuti awo wangawa chini kutunguliza awo wangawa chifunga kutukuta na eleksi nda achaitika ngawa uivanyurese ni uwandu wawo chivoni tishike pananda ili atula kushika ye 7 million ni awo wachaka of diaspora wachaya kuholete ku Christmas kuzona wa bereki ngawa sazukira wasina kunyuresa ngawa tichagi siwa udetutoko na kuwanyuresa wari papi
Sachigaro Wezek amairita makarao pariparunare muarare zvichakadaro sangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti ZEC inofanira kuwedzera nguva yekunyoresa vavhoti mushure mekunge dare repamusoro rati ZEC inyorese vane vabereki kana mubereki asina kuberekerwa muZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien ZEC yakati iri kumbozeya nyaya iyi uye inotarisira kunyoresa vanhu ava muchikamu chechina mushure mekunge yaongorora mutemo wacho nemutongo uyu mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weboard reZESIN vaAndrew Makoni
mutongo wakapuwa nedaro tiri kutambira zvikuru seZESIN nokuti ndozvatanga tiri kugara tichitaura tichigara tichinyuta kuZEC kuti munhu wese anakodzero yekuvhota anofanira kubvumidzwa kuti arejese kuvhota munhu wese anonzi muZimbabwe anofanira kubvumidzwa kuti akwanise kurejesa kuvhota asi tinoona kuti maelections ese ekumashure aya vanhu vaizivikanwa nezita rekunzi maaliens chireva kuti vanhu vane anigati vabereki vanogona kunge vakanga vabva kunzvimbo dziri kunze kweZimbabwe kunyanyanyanya muSadak region vangu wari kunzi iwo havakwanisiri kuvhota nokuti maalien kunyange zvazvo iwo vakabarirwa muno muZimbabwe vari macitizen eZimbabwe saka tinotambira mutongo wakatsurwa nedare zvakanyanya nemaoko maviri tichifara kuti at least so called aliens vakukwanisawo kuti vakwanise kuregesta uyezve vakwanise kuvhota kurudziro yatinayo zvakare ndeyekuti nokuti vanga vatodzambwa nechirongwa ichi kudhara munzvimbo dzakasiyana siyana ZEC inofanira kudzokera zvakare kunzvimbo dzayakabva payakatanga chirongwa kuregistai ichiregista vanhu vakanga vasarira vese ivavo varegiswe kuti vavhote maonero edu vanhu ivavo vakawanda zvikuru
vanhu vangasvike uwandu wakadii
vanogona kusvika uwandu hunokwana miliyoni vanhu vakawanda sokuziva kwenyu mumapurazi mese umu vanga mune vanhu vatingatiwo vanga vane maparents aibva kumalawi aibva kuzambia nedzimwe nyika dzakatikomberedza mapurazi kunyanya uyezve nemamwe mataunships edu atinawo muno akaita sevana mulobengula vana mufakose vana mbare vanga vakawanda vevanhu vanonzi vaibva kunze kwenyika
Tichi tarisa unya yo ivo vezek varikuti vano danguwa yekuti vambotanga vazeya mutongo iyoyo zvekuti vanga vachifunga kuti pada panozotanga chimwe chikamu chavo imwe phase ndo yavanozoti vatange kunyoreswa munoti kudini mashoko iwayo.
Tinoti handizive kuti chiri kuvakanganisa vezeki chii kuti vaite kuti mutongo uyo uimplementwe izvozvi, nokuti hapana chinonetsa apa. Mutongo wanga wakanyatsonyorwa zvakanaka kuti chinongodiwa ndechekuti munhu yaanongoenda ane chitupa chake chakanzi alien uyezve nebirth certificate rake neproof of residence. Kungoregistrawo sekuregistra kuita wamwe vanhu wese, hatione zvinhu zvakaoma ipapa. Ndoshaya kuti kuzeki chaindoda kuzeka nechii, haisi kubvuma here kuti vanhu vamazimbabwe ivi, haisi kubvuma here kuti vanhu vane kodzero dzokuvhota. Constitution yedu inoti munhu wese akabarwa muzimbabwe, munhu wese anonzi muzimbabwe ane kodzero yekuvhota.
Sachigaro webhodhi reZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muJapan tinozokorora vaive chipangamazano chemutungamiri wenyika tinoregerera vateereri nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Vamwe vanoti mauto akaita zvakanaka asi vamwe vachiti haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuenderera mberi nehurukuro iyi, Tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu avo vakarerekeravo kuZANU PF uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vamavhinga.
Chinokosha kutanga-tanga ndechekuti vamunangagwa vatungamire hurumende nevanhu vezimbabwe nenzira yakasiyana nezvaiitwa navamugabe, kureva kuti ngavatungamidze kuremekedza kodzero dzevanhu, ngavatungamidze kugadza makurukota, vanhu vane unyanzvi, vanoziva basa, kwete vanhu vanenge vachipuwa masimba nekuda kwekuti kuda zvichida vanotsigira musangano kana kuti vanotsigira vamunangagwa kana kuti vari kumauto. Uyezve ngavakurumidze kuisa hwaro hwekuti nyika yeZimbabwe iende kusarudzo dzakanaka. Rimwe dambudziko riripo nderekuti mauto anyanya kupindira muzvematongerwo enyika. Ngavawane nzira yavangaita kuti simba rekutonga muZimbabwe risabva kumauto asi ribve mukuvhota kwevanhu vachitaura musarudzo kuti vanoda kutungamirwa nangana. Saka mukana wavainawo iko zvino ndewekuti ngavamuturudze upfumi hwenyika nenzira yakatsarukana inotaridza kuti utungamiri hwenyika ndeutungamiri hwenyanzvi, kwete hwevanhu vanongoti pamberi nemusangano.
Munoonawo senyaya iyi vachirumanzo?
Well, vamazinga vataurapo zvakanaka chose. Dambudziko rinongozovapo muruzhinji rweZimbabwe inyaya yavanongoti mahuman rights. Ipapapaka panoda kuti panyatsokuongororwa kuti kavachiti mahuman rights anani, uyezve mahuman rights zvichireva kuti kudini. Ndoti yangu izvozvo, but ndofungidzira kuti president vamunangagwa kana charwa nezvamahuman rights vatanga nenyaya youmbavha nokubva vati tarisa kahama yangu hatidi kutatanidzana. Pa 3 months dzimwe dzimitatu chiunza zvanga zvichifanira kuti zvinge zvichigara muno, asi kana waramba hako usazodini usazoti takaipa. I think kuno munhu ane nzere dzokuda kuteerera asingadi kuita pachirongwa atingati macrobatics okuda kuzvidza wakangwara kana kuita sei, ndofunga anzwa. Ndoenda pane nyaya yavataura yamasoja yekuti masoja asapindira mui mutongi wenyika. Handizi kuti vamazinga shuwa vasaita sokuti havana kuzvagwa munyika ino, ende vasaita sokuti chinonzi soja havachizivi. Kuda maybe ndingapa mufananidzo wekuti soja kuti tiki sezvaitwa naSmith kuti magandanga ataiti isusu chi vana mukoma. Handimaona nyika ino kuti inge iri free yakasunungugwa namasoja. Saka nyaya yekuti anzi masoja asapinda mupolitics handizi kuti vanhu vanozviwanira kupi izvozvo. Vese magenerals varipo iye zvino vakaenda kuhondo vachijoina vachitiri kuda kurwira rusunungugo kwenyika yedu. Saka nanhasi iye zvino masoja anongorwa achisunungura vachida kuti revolution irambe ichienderera mberi. Hazvigoni hama dzangu kana tiri vanhu vanoda kutaurana chokwadi kuti nhasi ungati masoja eZimbabwe asiyane nepolitics. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndiwo chokwadi ichocho. Saka isusu seZimbabwe ngatizivikanwe kuti maZimbabwe vanoita politics dzavo idzi. Full stop. Ndokuti kuti tikope zvinoita dzimwe nyika. Dzimwe nyika hadzina kumbogwa hondo. Saka ukataura nezvehondo kwavari hazvina meaning. Vanotaura kuti what do you mean?
Vamavinga.
Ko zvino nai vachirumbanzu. Kana tikati masoja ndo vanotonga. Saka tinogoitireiko kubata vanhu kumhesa tichiti kunoitwa sarudzo. Sarudzo dzinogova dzei. Nekuti sarudzo inongoreva kuti munhu abva zera asvika makore gumi nemasere ane kodzero yekunotaura kuti ndoda kutungamirwa nangana. Ndochekutanga. Kureva here kuti kuZimbabwe muutongi wechitetera haushandi kune utongi wechiuto. Ngazvingobudwa pachena ndochechepiri. Uyezve chetatu ndechekuti ko ivo vana mukoma vakarwa hondo tinovatenda. Ko zvavava vana sorojena zvavava kupera. Kureva here kuti vachaenda kwamupiganebwe nenyika yeZimbabwe. Iita kwomubvunzo wakanaka chose. Bati zviripo ndezvekuti kana tichiti vana mukoma haziri kuti vana mukoma vakange vari kusinja ava vapinda masengi point in 1980 nyanasi vachiri mumasoi handizvo izvino tina maMPs tine vanana vana chamisa havana kumbobva hondo they are MPs ende vanotive maprison wamwe maparty ende kuhwina kwavakaita vana vachamisa vachiva neconstitutions yavo ndiyo democracy yacho saka vedwei tisaramba tichitogoredza maconcepti kana maideas ava edzimwe nyika ngativeiwo nezvedu samaZimbabwe kuti aya ndiwo matongero atinoda kana vana vana mukoma vava masorojena zviri kuna vanhu kuramba vachivadairi kana kuvaramba apa ndichikuda kungotaura nenyaya yekuti ngatisiyanei nenyaya yekuti yei masoja apindura mupolitics yei masoja apinda iye zvino nhasi munhu wese asiri kufara here nenyaya yemasoja yavo nhasi uno iye wamazinga hamusiri kufara here nenyaya yemasoja mungondipindira pakuti hongu kana kuti kwete
vaamaenderera
mberi
vachirumanzi inini izvozvi hana iri kubika mananga ndiri kutya kuti kutongwa nemauto vakabata pfuta haisiyo hazvidzo zvakaenderwa kuhondo handiti kuhondo zvainzi one man one vote ndo yakanga tiri imwe donzo rekuenda kuhondo
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vadewa mavhinga vanova gweta rekodzero dzevanhu manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuzanu pf vamavhinga vanga vari kusouth africa vachirumanzu vari muHarare Nako kambo Shon Timba kubva kuna Suluman Chimbetu tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mauto anonzi achiri kungoramba ari mumugwagwa kunyange hazvo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatenda kusiya basa kare kare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatambisa mukana wekuti nyika ifambire mberi nekusadoma vanopikisa mudare ravo remakurukota. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munaudze isiNdebele.